yakatangira pakuti hanzvadzi yangu yaive webato rendii saka akashayika ari kuchitungiro paauya kuzorigirwa kumusha saka akauya nevamwe vake vavanobata navo saka kuuya kwavakaita ikoko ndokwakatangisa nyaya yese yekuti ipo mudzimo medu matogara ndine zvandipinda saka iye havadi kunzwa pati inowanika munzvimbo medu saka musi wa25 ndopavakationa tiri kwamushandira gurokupoindi yedu chaive kuchristmas saka ndopavakatanga nyaya dzavo ndopatakatavati takati amunhu anozotsvagira chii kwaanoda pati yaanoda ndopavakabva vatanga kunetsana nesi ndopatakabva tapedza vatanyarara bva wabuda panze vakazouya vari 2 vakasvika ndopavakatotitora vakati uyai kuno panze tabuda panze takaona paine gurumwandira revanhu ndopavakatotanga kunova
saka makakuwara zvakadii
mumwe wangu akarohwa shaya ndodzi dziri kunyanyorwadza nembabu nemusoro vaiga vachitsika musoro vatirova kudaro kwangu akumatu dzemusi wa26 dzemasikati ndopa takaenda kupolice station yemumahosekwa kunomhanara tamhanara kumahosekwa kuya kuya havana kuvhura joke vakatitangai maenda munorapwa kuhospital moya nenhumbi tsamba yadhokta kuti makakuvara sei taienda kumahosekwa kuya kuhospital kuti tirapwe dokta pamba sina ndobva takabva tangodzoka kumba pamba sina zvataikwanisa kuita
saka mazodzokera here kumapurisa kana kuchipatara kuti muwane gwaro iroro
pane vakazotibatsirawo vakazotichora vamukwenda ndovakatibatsira kuuya kuHarare kuenda kumavhiri ndokwatarapwa tabayiwa majekiseni nekutorwa maexray asi haasati abuda
saka tingati here mhirizhonga yadzoka zvakare mudunhu menyu
ya ichokwadi ndozvazvi kutoratidza nekuti apa tatasa nemaelection sazvakutongoratidza kuti ndozvitongoripo
saka mune zvamuchaita here
sofaatabatsirwa tamirira kuti hanzi musi wefriday ndopachabuda manhingiri nazo maafdavid tovatazoenda kumapurisa kwacho